This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 21 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanoona nezvekurongwa kwemusangano mubato rezano PF vaSevia Kasukwere woparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro musarudzo yemhondoro mubayira vachinzi vari kutyisidzira vanhu. Hurumende inoti yave kuda kuvandudza mashandiro emakambani ayo. Sangano revarairidzi rePTUZ rinoenda kudare redzimhosva richipikisa danho rehurumende rekushevedza kumabasa varairidzi vari pazororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhasi rakwira kudare rezvemabasa nevashandi kana kuti Labour Court richipikisa danho rehurumende rekushevedza varairidzi vari pazororo kuti vadzoke kumabasa kuitira kuti vakwanise kuverengwa kechipiri. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ratora danho iri sezvo hurumende ichangobva mukuverenga zvakare varairidzi, izvo zvoita kuti vafunge kuti pane zvimwe zvakawanda zvavasiri kuratidzwa nehurumende. VaMajongwe vanoti sangano ravo rakamboendesa zvakare nyaya yakadai kumatare edzimhosva mugore ra2012, dare rakawana hurumende iine mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kuda kuti zvibude pachena kuti hatisi kungoripoza pamusana tekungopoza. Apa tiri kutera danho rinezvanyavo pamusana tekuona kuti hurumende yaenderera. Hatingasekereri benzini tisikasadza. Varume ava nevakadzi ava vari muhurumende zvavari kuita zvakafanana nekuti iye zvino tikanyatsoongorora vakutiterera kodzero dzedu. Vanhu ava vamira makore anokwana kuita manomwe kuti vaende palivhi. Ivowo nepamusana pekuti vari kuda kutiterera zvinhu zvedu, nguva redu nesimba redu, votitidzokerai kubasa vachinyepa kuti vanoda kutiverenga. Ndosaka tatita kumhanya kumatare. Musi wa12 September 2011 tine kesi yedu inonzi Andrew Koronya and Bishop Mashinga versus the Public Service Commission. Takaihwina nepamusana pekuti zvakanga zvaitwa zvanga zviri illegal. Ndozvinotenda zvaita iye zvino zviri illegal.
Saka dare ratichi pamakwidza nyayenyi.
Tinotaa kumirira zvedare kuti richiongorora kuti mapepa atakwidza anonozvihwa kuzvifambisa sei. Izvo zvataa kuzvisiya kwavari kuti vatipidze mumapepa edu dzadzi henyu nzinhingi zvodai tetizoona asii nyaya yechinzeejenzi application kureva kuti inyaya yekuti mumazuva mashoma anoteera iwaya tinofanira kunge tichipuwa mhinduro kuti iwo madhadzi nemitemo vari kuzviona sei.
Varairidzi vakawanda zvakadii vari kubatwa nenyaya?
Vanogona kusvika kuchiuru up to 1,000 people, possibly 100-150 people per province.
Tinonzwawo kuti gurukota rezvemabasa nevashandi amai Mupfumira vakataura kuti nyaya yemabhonasi hachisi chinhu chinganzi mushandi anofanira kutongowana chete. Imi sesangano muri kutambira sei mashoko iwayo?
Zvakataurwa izvozvo kana chiri chokwadi. Ndodavira kuti hatitumirirani nazvo. Decision yakatorwa nehurumende yekuti nhasi president vataura zvakatenda kwekuti vamuzado havati kutonga nyika ino. Nekuti kana vamuzado varivo vari kutonga nyika ino, ngavarespekte zvataurwa napurezident wenyika.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Kanzuri yeguta reharare inonzi yatanga chirongwa chekushandisa magetsi ezuva kana kuti solar energy pama robots nemwenje yemumigwagwa chichaita kuti kanzuri ichengetedze zviuru mazana mashanu zvemadhora mwedzi woga woga. Mutorero wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kanzuri yeharare inoshandisa mari inodarika miriyoni yemadhora pakubhadhara magetsi mwedzi wega wega uye inoti chirongwa ichi chichaibatsira zvikuru kuti ichengetedze mari yakawanda. Mutauri wekanzuri yeharare vaMichael Chideme vanoti pasi pechirongwa ichi makambani akazvimirira emuno neekunze anoisa magetsi ezuva mumigwagwa yavanoda uye semuripo anozoshambadza zvaanoda mumigwagwa iyi pachena kwenguva yaanenge abvumirana nekanzuru.
Tatibhadhara mari yakati kuti chiandacho izvozvi panapa ndichikuziva kuti nemasolarize atiri kuisa aya tichange tichikwanisa kusevha mari inosvika iyo 500,000. Mari iyi yaakutoenda kunoita rimwe basa, inogona kuiswa kumarodzi, inogona kuenda kuzvipatara, inogona kuenda kumvura. Yatiwo mari yataakutosevha iyoyo.
Vachideme vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chichabatsira zvikuru sezvo marobhoti akawanda muguta ange asisashande uye zvange zvave kukonzera njodzi.
Zvinotiratidza kutiwo kuti tikasenza zuva iriri dambudziko remagetsi rinotiitira shoma, uyezve vanhu vanga vachichema chema, vanhu vachinyunyuta kuti patinofamba usiku tinombunyikidzwa, patinoenda pamarobhotsi marobhotsi anenge asingashandi zvakanaka. So takaona kuti chinhu chisingazotinetse isola.
Vatiwo chirongwa ichi chichaitwa mumahofisi, zvikoro, zvipatara nemakiriniki ekanzuru, uye kanzuru inokurudzira vagari kuti vashandisewo magetsi ezuva.
Urongwa hatina hwokuti titoisa jekerere nekutokurudzirawo futi vagari vemuHarare kuti vaise sola. Izvo zvinezvi taakuti pese paakuitwa maprojekti ekuvaka dzimba matsva, imwe yataakutoisawo sekondisheni kuti aiwaka isai sola. Muchaona kubudiriro kune housing project yakuya sola iri kuuya, taakuti chiisai sola.
Pari zvino chirongwa ichi chakatoitwa mumigwagwa inoti Airport Road, Borodale Road, Cripps Road nemimwe, uye chinotarisirwa kutora makore mashanu. Zvichakadai, rimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rarumbidza kanzuru nechirongwa ichi richiti chichabatsira kudzivirira njodzi dzemumigwagwa pamwe nekupondwa kwevanhu sezvo marobhoti akawanda pamwe nemastreet lights ange asisashande nekuda kwekunetsa kwemagetsi. Mukuru wesangano iri vaPrecious Chumba vaudza Studio 7 kuti mari ichachengetedzwa nekanzuru inofanira kushandiswa mamwe mabasa akaita sekutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena.
Mubvunzo wedu ndewekuti saka mari iyi zvinoreva kuti pane mari kapa yachengetedzwa ichaendi kuzesa iko inenge yaakuenda kupi? Toda kuziva kuti yaakuuya here kuzofambisa basa redu rekusimudzira kuwanikwa kwemagetsi, kuwanikwa kwemvura, rakugadzirwa kwemigwagwa, takurwa kwemarara nekuwandudzawo kushanda kwemahofisi edu ari kumacommunities anonzi madistrict offices.
Zimbabwe iri kunetseka nemagetsi zvekuti nguva zhinji mumaguta nemumadhorobha munenge musina magetsi, uye nyanzvi munyaya dzezvemhando dzemoto dzinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kushandisa magetsi ezuva sezvo Zimbabwe ine zuva rakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vamwe vagari vemugweru vanoti havasi kufara nekomisheni yakanzi iongorore kanzuru yavo, kunyange havo vari kutenda kuti pane zvimwe zviri kunetsa mukanzuru. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mukanzuro yeguta reGweru, sachigaro wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Lipiwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaifunga kuti kumbomiswa kwakaitwa makanzuro eguta iri basa pamwe nekusarudzwa kwakaitwa komisheni iri kufanira kufambisa basa rekanzuro kuchaita kuti mabasa ekanzuro afambiswe nemazvo, vave kuona izvo zvisiri kuitika. Makanzura ose makumi masere ekanzuro yeGweru akambomiswa basa muna Nyamavhuvhu wegore rapera vachipomerwa nyaya yekutadza kuita mabasa avo nemazvo uye hori. Pamakanzura aya pane makanzura matatu akatodzingwa basa zvachose. Muna Nyamavhuvhu mekare kurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vakasarudza komisheni yevanhu vatatu kuti ifanofambisa basa rekanzuru, uye komisheni iyi ichiripo pari zvino. Svondo rapera komisheni iyo inotungamirwa navatsunga Mhangami avo vakambove munyori wekanzuru yeguta reMasvingo yakambomisa basa munyori wekanzuru vaDaniel Matau ichivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Vaselipiwe vanoti nyaya kumbomiswa basa kwemakanzura yatora nguva yakareba isina kugadziriswa uye shuviro yavo ndeyekuti ipetwe nekukasika.
Kumiswa kana kudzingwa kwemakanzura nechikonzero chekuti vakanga vasingashande basa zvakanaka kana kuti vakanga vachitora mari dzekanzuru zvisiri pamwero vachidzishandisa zvekumba kwavo zvina kushata. Zvinotokurudzirwa ende ministry tinotoitenda bozinenge ichiratidza kuti inechido nevanhu avo vanonobhadhara mari dzavo mushure mekunge vashanda vachishanda zvakaomarara, vamwe vanenge vari mavhenda vachidzingirirwa naiyo kanzuru yacho kuti vaite mari yavanozonobhadhara zvemari yacho yoshandiswa zvisiri izvo. Asi chakaipa ndechekuti vanhu voramba vakangomiswa vachingonzi nyaya dzavo dziri kuongororwa asi dzichiongororwa zvisingaperi. Nyaya dzinofanirwa kuti kana dzikange dzanzi vanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba, ngazviongororwe zvopera, vanhu voonekwa kuti vakaba ndevape, vasina kuba ndevape, vakaba vodzingwa, vasina kuba vodzoswa pabasa.
Vaselipiwe vanoti vaifunga kuti komisheni ichakwanisa kugadzirisa zvimwe zvaitadzwa nemakanzuro akamiswa basa, asi vanoti ivo nevamwe vagari havazi kufara zvachose nekuti komisheni yacho inenge iri kudyawo mari yevagari pasina chinoonekwa chairi kuita.
Kuona sekuti komishoni iyi yarasa gwara, komishoni iyi haichazivi zvayakuita. Izvozvo zvataifungira kuti makanzuro aiita ndozvinenge zvakuitwa nekomishoni. Vaakunakirwa nokudya mari, vaakunakirwa nekutamba nekusaziva kana kuti iyo service delivery yavakavinga inombofamba sei. Havakwanisi kugara pasi nesu tichitaura, vanongofunga kuti zvinhu zvose zvavanoita vanofanira kufadza vakasikuere, nekuti vakasikuere ndivo vakavaapoinda. Isusu sevagari tinoona sekuti mari dzedu dzakutambiswa, tinonzwa kuti mari yavadya kusvika pari zvino inosvika zviuru zvamazana, mari yakawandisa ingadai yakashanda zvimwe.
Vashandi vekanzuro vanochemawo nerekuti komisheni yeguta reGweru haizokwanisa kugadzirisa nyaya yemihoro. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake anoti vashandi havazi kufara nekuti vakapedzisira kuwana mari yemuhoro muna zvita uye vane mari yemihoro yemwedzi mishanu yavasati vapiwa kusvika pari zvino, asi komisheni inoti haina mari yacho yekugadzirisa chikwereti ichi.
Isisu makomishina aya tisi kuzova kuti akavingei, nokuti isisu takanga tamatsvagira basa kuti azoona mafambiro ezvinhu mukati memashandiro edu. But manje tiri kuda maschool fees evana vedu, ivo vakutotiudza kuti makapedzisira kuwana rini. Isi takapedzisira kuwana musi wa18 peri ya July 2015.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamhangami kana dzimwe nhengo dzekomisheni panyaya iyi. Pavakamiswa basa gore rapera, makanzura eguta reGweru 11 kusanganisira meya vaHamutendi Kombai vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa kumbomiswa basa uku pamwe nekusarudzwa kwekomisheni. Dare iri rakapa mutongo wekuti kumbomiswa basa kwavaive vaitwa uku kwaisave pamutemo uye pasi pebumbiro idzva remutemo wenyika gurukota rezvematunhu raisave nesimba rekusarudza komisheni iyi sezvarakaita. Asi vakasukuere vakataurira rimwe bepa nhau rehurumende kuti vakapikisawo mutongo uyu. Rimwe gweta risina kuda kutaura pamhepo rinoti zviri pachena kuti panyaya yemuguta reGweru vakasukuere havasi kutevedzera mutemo sezvavanofanirwa kuita. Gweta iri rinotiwo vakasukuere vanenge vari kutora mukana wekusavepo kwemutemo wezvematunhu unoenderana nebumbiro idzva remutemo yenyika kuti vaite madiro ajojina. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravakasukuere panyaya iyi. Vadidmas Dewa, mudzidzisi wedevelopment studies neZimbabwe Open University, varivo mugari weMugweru. Vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, vaDewa vanoti zvakanaka kugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika. Asi vaDewa vanoti hurumende yeZANU PF ine tsika yokupinza zvematongerwo enyika munyaya dzemakanzuro, ichidzinga makanzuro emapato anopikisa yobva yasarudza vanhu vanotsigira bato iri kuti vatungamire maguta aya. VaDewa vanotiwo zvakakosha kuti mapato ose ezvematongerwo enyika asarudze vanhu vanoziva zvavanoita kuti vave makanzura kuitira kuti mafambisirwo emabasa mumaguta munyika aitwe nemazvo.
Tinoona sekuti ruoko rwepolitics ruri kupinda mukata, because these people vakauya as my commissioners, these are ZANU PF functionaries. Well, we are not worried if they are ZANU PF functionaries, but they can deliver. But they failed to deliver. Havana zvavatipa. Saka as a way forward, tiri kuti isusu ngapave nekunatso kwenenzvera kwemitemo ichienderana nebumbiro idzaremo reconstitution redu. Zvakare tinotarisira kuti mapati anowanzokwikwidza ZANU-PF kana MDC nevamwe vachangopinda muring. Kana taita maelections, yambiro yangu ndeyekuti ngavaregedze kupa vanhu mukana mbavha nevanhu vanogona kungota bravado kurova nemhirizhonga nguva iyoyo yakapera. We are a peace loving nation. Tinodawo vanhu vane credible vakadzidza vanoziva murayiro vasingabi vane zvinhu zvavo kuti makansela anouya kuzoti vazopa nekutobhenefita.
Kakawanda bazi rezvematunhu richibvisa makanzura anenge asarudzwa nevanhu richiisa makomishoni mumaguta akasiyana-siyana munyika. Svondo rapera, vakaswera vakapa yambiro kukanzuro yeguta reMutare vachiti ongororo yakaitwa yakaratidza kuti mabasa ekanzuro asi kufambiswa zvakanaka muguta iri. Vamwe vanoti kupindura mumakanzuro emumaguta inzira yehurumende yeZANU-PF yekuda kubvisa masimba ebato reMDCT iyo inove ndiyo ine makanzuro akawanda mumaguta. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti harisi kufara nedanho rekanzuro yeHarare rekuramba ichipwanya dzimba dzevagari vemuguta. Izvi zvinonzi zvave kukanganisa zvakanyanya madzimai nevanasikana avanonzi ndivo vanozosara vomhanya mhanya kuti zvinhu zvifambe mudzimba. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Regina Bakuri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri.
Nyaya kupfutwa kwedzimba iri kuitika mukati meguta reHarare. Tingati tichitarisa panyaya tichitanga kutarisa dunia dzekodzero dzevanhu. Tichatsa kunyanya kuti madzimai asikazhinji anoshungurudzika. Panenge pavako pambo panoputwa dzimba idzi. Notazhinji vanoputirwa dzimba idzi vanongosiwa vari panze, property nenopanyika, vachisiwa vasina kana pokugara. Saka asiyo dzimwe nguva nyaya iri kunyenyemedza iri kukonzeresa kuputwa kwedzimba idzi nyaya yemaland barodzi, vanhu vanongosvika ko pavanhu mastendi zvisiri pamutemo. Saka vanhu ava vari kupa vanhu mastendi zvisiri pamutemo, isusu wose organization teichiti zvinenge zvakanaka kuti kanzuri katongona kuti vanhu vatitanga kutopiwa dzimbapo patoita vanhu vaita zvimakebhini zvavo nezvimureza zvavo, vautotanga kutovabvisa ipapo. Votoudza vanhu kuti vanhu musaita sei musavaka panzvimbo dzakaita seidzodzo.
Pane zvirongwa zvamunazvo here imi seHarare Residents Trust kuedza kudzidzisa veruzhinji kuti vawanikwe ivo vachitenga panzvimbo dzinobvumidzwa nekanzuro, uyezve kuti kana vakavaka vasina maplani ekanzuro sekutaura kuri kuita kanzuro kuti ichange ichipwanya kuye kwatoti kumalow density kune avo vakavaka vasina maplani, kuti vanofanira kuita sei?
Padzidziso yatina yeisusu kazhinji tinofamba munharaunda dzidzo dzinogara vanhu, tinotofamba tichiita mameetings atinoita, asi chinonetsa ndechekuti vamwe vanhu havatereri, havadi kutouya kana kumameetings ati. Saka information inoenda kumunhu auya kuzoitambira. Kwazoti nyaya dzimba dzinzvimbo dziriuda kuputwa dzimba dzine kanzuro, kubva panezvatakataura nezviro zvatakakurukurawo nevanhu vekanzuro tichida kunzwisisa kuti chii chavaa kuitawo way forward yapo ndeipi. Vari kuti ivo vanhu vari mumasenzi akaita sewaya naMount Pleasant Heights, kunana Gatine, kunana Belvedere West, vanhu ivavo vanofarwa kunge vachiendesa mapulani avo kucity of Harare. Asi ivo ofisha yandakataura naye nezviro iri kutiwo vari kuda kuvachajawo, vari kuvachajawo penalty ye-1500 nokuti vanhu vari kunzi vaingovaka pasina kana approval yainspekta kana kuti inspekta kana injini hapana aimbouya, vaingovaka zvinhu zvavo pasina munhu anenge achiva kutarisa wekanzuro.
Saka sei maonero enyu, chii chingaitwe mune ramangwana kuti takanyanyotarira nemagariro emadzimai nevana kuti zvisawanikwe zvichizodai kuti mhuri dzisiwe dziri panze kana imba dzavo dzichinge dzaputswa?
Ini maonero angu ndinongofunga kuti dei kwakuri kutenga rumukanwa kuti kanzuro yaingopa tengesa iyo dzimba. Nyaya madevelopers yakazouya nyaya yekuti kanzuro yakuti macooperatives ndeakutengesa masenzi vachidevelopa masenzi, iyo nyaya ndiri kukonzeresa kuti zvinhu zvisvike pazvasvika. Dei kanzuro yakangotora responsibility iyo yekubva pokutanga yakangoramba ine responsibility yayanayo kubva kudhara kuti ndovanotedza masenzi votengesa masenzi, zvanga zvichidzivirira kuti kusava nevanhu vanotengesa nzvimbo dzisina kuseviswa dzisiri pamutemo, vanogara panzvimbo dzisiri pamutemo vachitengesera vanhu. Nokuti mari idzi hadzisi kuenda kukanzuro kei, mari dzakatopinda muhomwe dzemaindividuals.
Muzvare Regina Bakuri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Residents Trust vari parunare muHarare naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Bato reZANU-PF rinonzi raparura misangano yekutsvaka rutsigiro munzvimbo yemhondoro mubayira richipomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu richiti vanenge vasina kurivhotera vachapinda mukanwa mamupere. Sarudzo idzi ndedzekutsiva vaive miriri wemhondoro mubayira vaSylvester Nguni avakadzingwa mubato iri. Vachitaura nezuro pamubayira Growth Point kwakare kumhondoro, vakasukuere vakati sezvo vanhu vachivhotera munzvimbo dzavanogara, zvichange zviri nyore kuti vazive semusangano nzvimbo inenge yarovera bhora musango. Kurovera bhora musango mutauro unoreva kuti vanhu vanenge vachinzi vavhotera munhu asiri iye anenge achidiwa nemusangano weZANU-PF. Vakasukuere vakaenda mberi vachiti bato ravo rakadzinga vaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, uye vaimbo wemiriri wemhondoro mubayira vanguni, vaimbo wemunyori mukuru vaDidmas Mutasa nevamwe nekuda kwekuti vakanga varasa gwara remusangano. Asi vakasukuere avanoona nezvekurongwa kwemusangano mubato iri vanonzi havana kutaura kuti nzvimbo dzicharatidza kuti hadzina kutsigira nhengo yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa sei. Veruzhinji vakaenda pamusangano uyu vanoti mashoko avakasukuere ndeyekutyisidzira vanhu kuti vavhotere nhengo yeZANU-PF. Sarudzo dzekutsvaga miriri wemhondoro mubayira dzichaitwa musi wa5 kurume gore rino. VaGeorge Gangarabwe veZANU-PF vachange vachikwikwidzana navaRodwell Nyanganya veFreedom Front. Musangano wanezuro wakapindwa nenhengo dzeZANU-PF dzemudunhu iri dzinosanganisira mukuru wedare reSenate amai Edna Madzongwe, gurukota rematunhu vaFeba Chidarikire, sachigaro weZifa waPhilip Chiyangwa pamwe negurukota rezvevechidiki uye vari muzukuru wemutungamiri wenyika vaPatrick Zhuwao. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti muSierra Leone mune mumwe munhu wechipiri abatwa nechirwere cheEbola. Chirwere ichi chakambouraya vanhu vakawanda munyika dzekumavirira kweAfrica gore rapera. Kudonha kwemutengo wemafuta ekufambisa edzimotokare kunonzi kwave kukanganisa vamwe vemabhizimusi pamusika yekutengeserana. Asi munyori wezveupfumi muAmerica vaJack Lew vanoti izvi zviri kubatsira vanhuwo zvavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Hurumende inoti yave kutanga kuwandudza mabasa emakambani ayo kana kuti maparastatals nechinangwa chekuti ashande zvakanaka. Mukuzenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara.
Having choked tanga and a jokuti wongu chidano rakanaka, but I think zvinhu zvataurwa nehurumende kwemakore akawandisisa, even kutangira kuma 1990s chaiko. I think hurumende yanga ichitaura nezvenyaya yekunge ichireforma maparastatals, but hazvina kunge zvichizobudirira kana kuti zvichizoitika in terms of implementation. Saka ndoni paine zvanyanya kushanduka pari zvino, kunze kwekungoti chete kuti hurumende iri kuyaparumana munzombe nekuda kunge ichiwana mari yekunge ichishandisa mukubhadhara washandi uye mukuita zvimwe mamwe maprojects ainofanira kunge ichiita. Saka I think hurumende iri mufinancial constraint yakasimba, saka probably ndo zvinogona kunge zviri kuita kuti hurumende ide kuchireforma maparastatals aya, but hatisati ane shuwa kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki. nekuto kwengo yakareba maparasita zvanga achishandiswa senzira yekuwana mari yatinoti vachongo state capture ne rent seeking nevanhu vanenge vari politically connected. Saka zvinogona kuaffecta capacity yehurumende kunge chiimplementa nyaya dzemareform emaparasita.
Ko iwo makambani ehurumende aya kana kuti maparasita house kune dzimwe nyika anoshandawo sei?
Kune dzimwe nyika makatarisa nyika dzakaita sana China, maparasita ano contribute percentage inosvika kuma 40% ku gross domestic product. Maparasita kunana China ano are involved mukuwaka infrastructure, mukuwaka madhamu, mukubatsira varimisi nezvimwe zvakadaro zvinokontributa kudevelopment. Saka maparasita kana akashanda zvakanaka hongu anogona kubatsira hurumende, nekuti kana achiranwa along commercial along profit lines zvinounzawo zvakada tinoti mbachirungu madividends kuhurumende. Zvaakutobatsira kucreata fiscal space inodikanwa nehurumende kuti inge ichiitawo mabasa akaita sekupa vanhu mvura, kuakisa magetsi kumaruwa, kugadzira maroads nezvimwe zvakadaro zvine zvichida kuitwa kunzi nyika inge ichibudirira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inonzi yakabuda nematanho achaita kuti nyaya dzekunetsana kwemhuri dzichirwira ushe dzisafachukira dzichizopedzisira dzave kumatare edzimhosva, zvinove zviri kudhonzawo yehurumende kuti ipinde mumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira Chirumanzu pamwe nava Edison Chihota vemhuri yekwaChihota. Tatanga nekubvunza vaChihota kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Nawiri kutaurwa naminista kana iri inoitika haina kushata, nekuda kwekuti dambudziko ratanaro nderemahware chitimesi mukati mevanhu kwekugara kwakoushe, nekuda kwekuti ministri iri kuona kuti pataita dambudziko raendeswa kumatare kwenguva nenguva. Saka ikuva kuti kana vari vanhu vanogona kuti varonge, vanoronga vachisanganisira komiti yemaprovincial chiefs arimo mudunhu iroro muprovhinsi imomo.
VaChirumanzu, nyaya yakadai iyoyi haisi nyaya here inozopinzawo nyaya dzeuori pamwe chete nezvematongerwo enyika, nokuti vanenge vakuzosarudza munhu avanenge vachidyidzana naye?
Zveuori huripo, tiri kuti nyaya yamadzishe haitombodi zvese zvinorondo zvinoitwa izvizvi. Mukada kunyatsokuzvitarisa iyemi makadai vajonga, munotozikamwa kuti murivo kwajonga. Isusu vana mhazi vokwaChirumanzu hatigoni kusvikira kumatare okwaJonga. Isusu vana mhazi hatigoni kusvikira kumatare okwaChihota. Asi kana munhu anobva mufemili yokwaChihota akuenda kugovernment akunorecognizewa, ndopatinoti government ndopainofanira kuti ok, iwewo wokwaChihota wauya kuno, uya navaridzi kana kuti navadhara kana kuti navakuru vokwaChihota, dare rovapo zvapera.
VaChihota, mashoko ataurwa naMhazi
ngafana chinoda kupisa asidakusangana naro. Tine dambudziko rekuti vanhu vanoda chinhu chavasina kukodzera, chisiri chake, chaasina kufanira. Saka ndo zviri kuita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Ndokutaura kuri kuita MhazI nekuti haisi tsika yechivanhu yekuti tiite zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka tikangodzokera kutsika dzedu, kana hurumende ikatitungamirira kuti tidzokere kutsika dzedu, handione tiine dambudziko.
Kana kuti kuda ndingangopindiraipavaChihota. Chiripo ndechekuti iye zvino samavonero angu nini, hurumende ngaingoti nzvimbo dzina maproblems ovushe ndedzidzidzi votangisa kudhila naizvo, nokuti dzimwe nzvimbo dziri right and then we move on. Nokuti komiti iyi vachaconstituta that committee ndivanani, vane zira rakadini, vanozivavo here tsika namagariro echivanhu. Kana pasina izvozvo futika tichingoita chokuti munhu unoruzivo, nokuti pane difference yokuti munhu wakaita degree tingati une njere dzokukrema zvuno asi hana wisdom, ndo zvimwe zvatofanira kuti tizive izvozvo. Saka tiri kuti isusu hurumende iye zvino ngaidhile nenzvimbo dzine bvongamupopoto nemaerano ovushe. Iye munhu ndofunga kuti hapana munhu anenge ari umba make sezvatakaita isusu vana mazi kuti tingada kuenda kwachihota kuda kunovuclaima ushoho kwachihota tisingambokuzivi kana tisina kambobudziwa namadzitateguru edu kuti tiriwo kwachihota hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri ndokuonekai ndokusiyai mina Chris Gande.